Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishiti hei no misuro ye na uzedu zanasi chitatu nyamavuvu 8-2018. Imwe nengo ye MDC Alliance vatenda ibiti vanopotera ku Zambia zvichitevera kushunguruzwa kwa vanoti vanga vachiitwa nevanhu vanofungidzirwa kuti mauto zvichitevera kuburisa kwa vakaita mashoko ekuti MDC Alliance yainge yakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vamwe vagari vekwamutoko kumashonaland east vanoti vari kugara vachityira upenyu hwavo sezvo vari kutyisidzirwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, zvine chekuita nesarudzo pamwe nekupisirwa dzimba dzavo. Sangano reZimbabwe Peace Project rinoti riri kuunganidza umbowo hwekutyorwa kwekodzero dzevanhu mushure mesarudzo, uye riri kukurudzira vanhu kuti vasatye kutaura pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzavo. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanovhura chikamu chemupanda wakavakwa nemauto pachikoro cheReformed Church University kumasvingo. Magweta emutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa anoti ava kuenda kunosvitsa chichemo chavo kumatare edzimhosva sezvo apedza kuunganidza umbowo hwakakosha. Muchirongwa cheLife Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe mushure mesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.